manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi, uri musi wemugovera zvita 21, 2024. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoyi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa oyambira vatyairi vedzimotokari nemabhazi kuti varemekedze mitemo yemumigwagwa apo nyika yatarisana nezororo rekisimusi negoredzva. Sangano reZimbabwe Human Rights Association roparura gwaro rinoratidza mafambiro akaita zvinhu mumashandiro emasangano akazvimirira mugore ra 2024. Vagare vakawanda kumaruwa vanoti gore ra 2024 ranga rakaoma zvikuru nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Masangano anoona nezvekufamba kweveruzhinji mumigwagwa anoti anowirirana nekurudziro yemapurisa yekuti vanhu vangwarire mukufamba pamazuva ano ezororo. Zimbabwe Republic Police inoti vatyairi vanofanira kumira kana vachinge vaona tsaona mumigwagwa, vobatsira vanenge vakuvara uye kuzivisa mapurisa nekukurumbidza zvinenge zvaitika. Mapurisa ari kuyambirawo kuti munhu haafanirwe kubva panzvimbo inenge yaitikira tsaona mapurisa asati asvika, sezvo kuita izvi iri mhosva. Mapurisa anoti munhu wese ane basa rekuchengetedza upenyu hwevamwe vanhu nemidziyo mumigwagwa. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati, asi mumashoko avo kustudio 7 vakati vanoshanda nevese vane chekuita nekufamba mumigwagwa mukupa chenjedzo neyambiro kuitira kuti vanhu vasarasikirwe neupenyu pazororo.
Vatyairi vedu vanofanira kuongorora matyairi avanoita dzimotokari. Tiri kushanda nevamwe vakasiyana siyana semapurisa eZimbabwe Republic Police, tiri kushanda neveTraffic Council, tiri kushanda neMinistry of Transport, tiri kushanda neivo vemabhazi chaivo chaivo, tiri kushanda navo. Saka munhu wese anechekuita nechemugwagwa tiri kushanda naye kuti vanhu vatyaire motokari zvakanaka. Iri ndoo nyaya hombe yataona kuti vatyairi vanofanira kutyaira motokari zvakanaka, uyezve kana iri motokari yemhuri ngaive motokari yemhuri. Kwete kuti vanotora motokari yemhuri vachiti vari kuenda kuzororo. Motokari kana iri Honda Fit inofanira kutakura vanhu vana kana vashanu, toona yakatakura vanhu gumi.
Avo vanga vari mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati mumashoko avo kustudio 7. Tabata womukuru wesangano reZimbabwe Passengers Association vatafadzwa Goliati kuti tinzwewo maonero avo.
Isu sesangano repassenger association of Zimbabwe hatina kumbobvira tatinyarara. Tiri kuita zvese zvatinogona kuzivisa vanhu nekuyambira vanhu nyaya yenjodzi pamugwagwa kuti vangwarire. Iye zvino tiri kungokurudzira vese vafambi vachazinga vachida kufamba kuti vange vachironga rwendo rwavo nguva iripo, vasangoeri kana vangoda kungofamba ipapo vasina kugadzirira.
Ndezvipi zvamuri kukurudzira veruzhinji mukugadzirira kufamba kwavo panguva ino yezororo?
Chingokurudzira veruzhinji kuti vakwire mabhazi nemichovha nemataxi ane namba tsvuku pachena, vasangokwire chero chero ichavanenge vaona zvipipipi kana chimushikashika. Izvi zvine njodzi zvokwira mota idzodzo kunyanya kuma highway.
Asika zviri kunzi kune vemichovha yakachipa inokasirawo kufamba zvakare pamigwagwa apa.
Vane vakawanda vari kukwira mota dzematsotsi vasingazivi nevachida kukurumidza kuinda tiri kuti kumhanya haandi kusvika ngatiitei sarudzo yakanaka yekukwira mabhazi nemuchovha nematexi zviri pamutemo zvine namba tsvuku pachena kwete kukwira zvipipipi izvo zvine njodzi zvokuti wakaita tsaona hapana rubatsiro rwaunokwanisa kunge uchiona kubva kumakambani einsuarenzi hauna kuchengetedzeka uye zvakare mota yauri kukwira hauizivo chiri motikari yani saka vanhu ngavangwarire vakoshese upenyu hwavo pavanenge vachifamba vaite sarudzo yakanaka zvinonzi vakuru mavanzeve ndeva
avo vange vari mukuru wesangano rezimbabwe passengers association vatafadzwa Goliati vachitaura vari parunhare kukadoma. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti vatambira chirongwa chakaitwa nezuro chekuparura gwaro rinoratidza mafambiro akaita zvinhu munyika mumashandiro emasangano akazvimiririra mugore ra2024. Gwaro iri rakaparurwa nesangano reZimbabwe Human Rights Association richishanda pamwe chete nesangano reObservatory for the Protection of Human Rights Defenders. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata murwiri wekodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association vadzika maibere.
Gwaro ratiri kuparura irori rinonzi iro the 2024 State of Civic Space Report rinobata nyaya dzakawanda asi zvikuru sei rinobata nhau dzemashandiro anoita masangano akazvimiririra oga. Isu takabatana pamwe chete, isu seZim Rights takabatana pamwe chete nemasangano epasi wose, sangano rinozikanwa nekunziro the International Federation for Human Rights. Rinobatanidza masangano anopfuura 120 vanorwira kodzero dzevanhu pasi rose. Saka takabatana tikati hatimbonanganidzai kuti civic space yakamira sei muno muZimbabwe. Ndobva takurukura nemasangano anoshanda muno muZimbabwe anosvika iwo 67. Pa67 ipapa pane atinoti manational NGOs vanoshanda vakatekeshera nenyika yose.
Nhoroondo yamuri kupa iyoyi yakakosherei muZimbabwe nhasi?
Yakakosha zvikuru nekuda kwekuti muno muZimbabwe pari zvino tiri kukurukura nenhau yatiri kuti iyo PVO bill. Ende vazhinji vemasangano akazvimirira ega vanotyira kuti PVO bill inovakanganisa mashandiro avachaita. Saka mu2024 State of Civic Space Report takagara navo pasi kuti vanyatsobuda pachena tikaona kuti vanopfuura 98 vanotya ivo kuti PVO bill inovakanganisa mashandiro avanoita. Masangano mazhinji anopfuura 70% vari kushanda vasiri pasi pechikamu chePVO Act, kuitira kuti PVO bill parichava mutemo masangano ese waya vanenge vaakuita sekunge vari illegitimate.
Gwaro renyu iri rinewo here kurudziro yarinopa kuti zvinhu zvingafambiswa sei munhau dzamuri kubata idzi?
Zvakawanda zvinokwanisa kuitwa. Ripoti irori rine zvakawanda zvariri kukurudzira. Chekutanga ndechekuti mutemo wePVO bill, mutemo uri kuti paradzanisa, uri kukonzera iya yatinoti muchirungu polarization. Hausi kubatanidza vanhu. Ukatarisa mashoko mamwe aibuda muparlamendi nemusenati ndeaya ekutoti vamwe variko vanotoona masangano akazvimirira ega sevanhu vakaipa, maenemies of the state. Izvi zvinokonzereswa nemapoliticians. Saka zvakabva zvatokanganisa mweya uri kufamba wakatenderera pane iyoyo inonzi PVO bill. Approach yatinoona yatiri kuti isusu a nation building approach ndo yatiri kuti a round table on the protection of civic space.
Avo vanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association vadzika maibere vachitaura vari parunhare kuHarare. Vagari vakawanda kumaruwa vanoti gore ra2024 ranga rakaoma zvikuru nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vagari ava vanoti kusanaya kwemvura zvakanaka kwakaita kuti vashaye zvekudya nemvura yekunwa ivo nezvipfuwo zvavo. Mumwe mugari wekunyamakate mudunhu remasonarend west vali Roy Msendani vanoti zvirimwa zvavo zvakatsva uye vari kurarama nekutengesa huswa.
zvinhu zvazvakaoma gore rino zvekuti vamwe takatotanga kutorarama nekutotengesa huswa hwetirira mudzimba.
Mudunhu reMasonal and Central Kumbire vagari vanoti hapana chavakakohwa zvekuti vave kurarama nemichero yemusango yakaita semasau nezvimwe sekutaura kwamai Loveness Kuvheya. Vamwe vagari vekumanyene kumaronda mashanu vave kurarama nemichero yesango. Mambongezi vapita paspanire vanoti nguva yenzara Mwari nevadzimu vanoita kuti michero ibereke zvakanyanya kuti vanhu vararame.
Pane nzira dzavanoita nazvo kuyambuka nazvo. Tine michero inoti kana kuchina mvura iyo ndokaninatsoita mai zvimwe zvakatongosvitwa zvakadiro naMwari.
Kusanaya kwemvura zvakanaka kwakaitawo kuti mvura yekunwa ive shoma kuvanhu nezvipfuwo. Mumwe mugari wemudunhu diki reChegutu vakanaka Mafusire vanoti vakarasikirwa nemombe nhatu nekuda kwekushayikwa kwemvura.
Mukuona kwangu ini 2024 ranga riri gore rakati omei chaizvo, rakanyanyisa kuomera vanhu vanogara kumaruwa. Uye varimi
vanoti zvirimwa zvavo zvakatsva zvekuti vave nedambudziko rekutadza kubhadhara zvikwereti zvavakapiwa nemabhanga vachitenga mbeu nefotireza. Padabvunza kuti sei varimi vasingatore mainsurance vaEdmore Mazarure vanoti varimi havakwanise kubhadhara nekuti vanowana mari shoma mubhizinisi rekurima.
It's because of cost. Munhu anofanira kuti afford insurance kana kuafoda kuti kwezi kana akangonhandirirwa. That's why ndiona mujoro kuti mafarmers they are poor because izvozvo akaroyiwa munhu fodyaite nechimfarmazi isina kuinsure.
Mukuru wari mesangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Farmers Union amai mai wePGT vanoti kurima kunofanirwa kuvandudzwa kuti varimi vakawanda varime nemvura yemadiridziro.
Makore ano mari yakawedzerwa inodiwa kuzvirongwa zvetechnology, research, climate change, kuwanikwa kwamainputs anotengeka nezvinhu zvinoita kuti kurima kuvandudzwa. Zvirongwa zvekurima tichichengetedza mvura, kurima tichibuditsa goo rakakura nemari shoma uye kuwana zvokurimisa tisingamiriri magovernment programs oga.
Mumwe mutevedzeri gurukota rezvekurima vaPeter Richards vanoti hurumende iri kuedza nepainogona napo pose kuyamura vagari pamwe nevarimi nezvirongwa zvakawanda zvinosanganisira chepfumvudza vachipiwa zvikwanisiro zvekurimisa zvinosanganisira mbeu, fotireza nemishonga yesora. Asi mumwe murimi asina kuda kudomwa nezita wekumarondera mudunhu reMashonaland East anoti hurumende iri kutadza kunyatsosarudza varimi vanorima zvechokwadi zvekuti mbeu nefotireza zviri kupiwa vanhu vasingarimi asi vanozozvitengesa nemari iri pasi.
Hakuna proper vetting yemafarmers panyaya yekuti tione mucapacity yemunhu kuti akwanise kurima ndima yaari kudi yaari kuapply. Vazhinji vari kutowana mainputs vanhu vasiri kutorima vanozonotengesa mainputs iwayo.
Kushayikwa kwezvekudya kwakaita kuti mamwe masangano akazvimirira oga akaita seWorld Food Program ayamure vagari kunyanya vekumaruwa nezvekudya. WFP inoti vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe vakatarisana nenzara muZimbabwe uye vanoda ruyamuro kusvika muna kurume gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Musanganyauye weStudio 7.
Ndinokuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganyauye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Melody Gwangwara vesangano reZimbabwe Women's Bureau vachange vari kukurukura nesu pamusoro pemabasa avari kuita vachibata nemadzimai vari kumaruwa. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro kuti mabasa api amuri kuita nemadzimai ekumaruwa?
Musangano weZimbabwe Women's Bureau tirikushanda nemadzimai ari mumaruwa majirimana egoko eganda seke nana mutoko tichiita na gado ni madili zero tishandika ya kino tishola tishandika zewa kututute madili zero edrit haya nibili za kura tika kumza mtunde ya uchili kura rama ya kushandika kama nirira ukundoye mzira ya rasho maika na hizi na nirira ika maka ya kati kwa tuchuku zana kututite mbite zego na mirio zimba beiza ni kujira uyo huo mazimai akwa nite kura mbajua na
Madzimai ari munzvimbo dzamuri kushandira idzi vari kutambira sei zvirongwa izvi.
Madzimai ari kufarira zvirongwa izvi nekuti vari kukwanisa kushanda kubatsira mabasa avo vasingarwadziwe zvakanyanya nekuti havachaiti basa rinorwadza kumashure kwaisakura migomo vachinochera mvura kupa chinhambo kuti vakwanise kudiridzira pari zvino mvura inenge ichingofamba nemapaipi ichienda pachirimo uyezve isingarasiki vachikwanisa kuwana goyo rakakura nekudaro vari kuzvifarira zvakanyanya magadheni ose atinawo tine madzimai mamwe ane 20 pagadheni gadheni rine madzimai akawanda tikatika tii i5 hekta rine madzimai 36 vari kufarira zvirongwa zvatiri kuita zvakanyanya zviri kushandura mararamiro avari kuita nemhuri dzavo takatarisa panhau dzekuwana kunyange mari uye magariro mumba chaimumba munoita runyararo mukaonekwa kudya nemari
madzimai aya ari kurima zvirimwa zvipi uyezve vanozokwanisa here kuwana kwekuzvitengesa nekuti vamwe vanowanikwa vachimboshora kuti inye tiri kurima asi kwekutengesa zvinhu ndokwatiri kushaya
madzimai atiri kushanda nawo ari kurima zvirimwa zvakasiyana siyana tii ndosanganisira matomatisi hanyanisi chibage makeresi uye nemhiripiri mukurima kwavari kuita vanorima chirimwa chine maketi kare kana kuti chiri kudiwa munharaunda yavo takatarisana nechibage chavakaita makawakura kawakura nguva yechando vakaita chibage chavakatengesa munamagumiguru gumiguru namagumyana zvakaita kuti vakwanise kuwana mari yakati kuti pari zvino vari kurima mhiripiri tichiita yatinoti contract farming saka vanotorima zvinhu zvinovanenge zvinovatengi vanenge vari toripo vakazvimirira
tichitarisa kuti mataura imi kuti mune nzvimbo dzamuri kushanda nazvo unobatana here nehurumende mukuita mabasa aya
mabasa ese atinoita tinoshanda nehurumende nekuti zvekubva tinoita tinenge tichitarisa waro wenyika yedu yezimbabwe ndikuitiriro yatinoti nbs one zvekubva tinoita semanbo zvinenge zvichisapota nedonge rezimbabwe pabasa ratinoita rekurima tinoshanda nemaagritech officer tinoshanda nebandiko reministrofeminal affairs zvakanyanya kuitira kuti tikwanise kubatsira madzimai ari munharaunda idzodzo dzaa
vanenge vachida kushanda nesangano renyu vanokuwanai kupi
vanoda kushanda nezimbabwe womunzere vanokwanisa kuwanika masaisaisa webhusaiti yedu inoti www.zwbonline.org pafacebook vanokwanisa kutiona zvakare zimbabwe womunzere pax yaimbonzityisa vanokwanisa kutiona zvakare zwb.org uyezve patiktok tiripo zwb saka hatinowanisa takanyanya uye panhare vanogona kutibata pa+26342747433 vanoda kushanya maofisi edu anowanika panhamba 27 robert mugabe burawayo muharare anowanika panhamba 43 hillside road muhillside
mukushanda nemadzimai aya mune tichishanda navo pachena here
madzimai sese tinoshanda navo pachena tisizodi tiri nemba kuti institution yekuti vanoda kushanda nesu vanoda kusapota basa ratinoita vakasununguka kujoina zimbabwe ministeri nemarinyika 3 dollars pagore kune vari kunze kwenyika vanobhadharawo 20 dollars pagore vachisapota basa ratinoita asi vanowana zvikwanisiro vanowana pachena nekuti tiri kushanda kunharaunda dzimba dzimai akanyanya kusaririra kana kuti nzvimbo dzine vanhu vanoshanga vachouri dzakanyanya vatinenge tichida kusimudzi
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzira chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro navashadrek pasi panodya vane makore makumi masere nematatu ekuberekwa vepapurazi re3A Tanridge kunyamazi mudunhu renyanga avo vari kuti kune vanhu vari kurwisa kuvatorera purazi ravo ravagara kwemakore makumi matatu nemasere kana kuti 38.
Zvaita dambudziko rekushunguruzwa nekuperekwa zvinhu zvese zvifanira kushandisa papurazi. Hapana chondingakubikana dai ndikaenda kumagara mapurisa pane chinobuda asi ndikazoenda kumakoti asiyeku nyanga kana kuti pamugasa ndinoenda kuhwina kesi dzangu uko ndinoenda kuhwina makesi dzangu ini kwamutare kana kuHarare kupointira kukoti zvinoda zvinobva pamirengo dzemunhu nemapepa akinyabasa ndoenda kumapurisa mapurisa acho ndiwa mukati menyaya dzacho.
Muri kuti vari kukushungurudzai vari kukushungurudzai nemutoo upi vapasi panodya?
Chokutanga takatorerwa mvura yeirigation chechipiri yakatorerwa ngombe 38 chechitatu iye zvinezvi muri kugadzikwa vanhu kuita resettlement mupurazi mangu ine vanhu vari kuzvidikisa hatitongi patiri kutonga.
Mune magwaro here anoratidza kuti purazi nderenyu?
Ndinova wajonga wekuti ndiyo puri kundinoenda naye kukoti ino handisina option babati ndanoita pamwe ndinomborohwa kuzi utati mangariyeba ndoenda kumapurisa mapurisa anosvika achipedza.
Mati maendawo here kana kumahofisi ebazi rezvekurima kana kuendawo kana kugurukota rinoona nezvemapurisa rezvemukati menyika muchipawo chichemo chenyu?
Ndinawo ese mapepa edu kuhome affairs yekuministry of agriculture yekuministry of range ndinawo zvese hapana kondida gurukotaro ndakatarisana naro parenji deni dhabhengwa saka ndinenge tsamba yadhabhengwa yekuti mapurisa regai kushungurudza munhu munhu wese ane ikwaro rae kuzimbabwe pa2021 ndikaenda ngunyan building kuenda kuona minista anakuona minista saka zvinondinetsa saka ndati zvandinetsao rieritetiedezi ndichishungurudza here saka ndati zvabudawo ndizivo kuti minista kana kuti cabinet secretary wanoti chii wekuti mapepers acho ndinawo ekukoti mapepers amwe ari kuripota kuti nyaya dzatizudzi kana kuministi dziri kuitwa underground saka ndozvidii mapurisa wondiita basa rekunge hara kenyu kuteera nhembe dzangu ndine tsamba kanyorwa nebheka rehurumende richitaura zvehuru kuti dzingazi kuti muchashungurudze munhu ane makore akadarebo vanoti hatibvumi zvinobva kumatare kunobvuma zvinobva pamuromo wemunhu saka muchaona mapepa acho muchaona vanhu vacho vari kutaura vatori mapepa vanoti hatibvumiri izvozvi zvitorwa kukoti.
Kuva makavakidzanawo navo havasi kubatsirawo here vachitsigira kuti aiwa uyu munda ndewenyu?
Vanototaurwa kuti zvetiri kuita uyu iwo ukapinda munyaya dzacho ndizvetinokuita wese nekuti uyu mutendesi.
Zvikonzero zvipi zvamunofunga kuti zviri kuita kuti mubviswe panzvimbo iyi? Inyaya dzezvematongerwo enyika here, kutadza kugarisana nevamwe here? Zvikonzero zvipi?
Matongerwo enyika ndiyo ndiriuku a87 kusvika ii ndakagara gore rimwe chete 86 87 ibva ndatangwa ndingatotaurya yedu zvetiri kutaura sa kana munhu makuona kuti munhu ane 38 years achishungurudzwa aitorerwa mwedzi pasina kuti ngombe yacho munhu atengesa ngombe yacho ndikuti atora ngombe yangu haana kumbotengesa pane witness kuti atengesa ngombe kana kuti pane movement permit yengombe zvese hapanazvo asi ndinoshungurudzai nengombe dzangu dzatoa kuti ndirambe chichataura hatiichaiti mapepa angu ndiwo achataura pamune angu nokuti amwe mapataudzeyaii second anomaly in my report.
Manzwa hurukuro yataita navashadhireki pasi panodya vepafarm 3A kunyamazi kunyanga muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare shondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare shondo rinouya. Nau dzemitambo. Vamwe vanoita zvemitambo vanoti vane chivimbo chekuti zvinhu zvichagadzikana gore rinouya ra2025, vachiti gore ra2024 zvinhu zvange zvisina kumira zvakanaka. Asi vamwe vanoti vakakwanisawo kuwana mikana uye vanofara nematanho akatorwa nehurumende muna 2024 mukusimudzira nyaya dzemitambo. Mutori wedu wenhau Pasmo Ndlovu anoti panyaya iyi.
Mumwe anobika mitambo yemafirimu achishanda nesangano renata Zimbabwe Prosper Kudzai Madanzi anotigorera 2024 range rakamunakira zvikuru kuburikidza nemikana yakawana yemabasa akasiyana siyana.
Gore rino range rakanaka chose ende tinotarisira kuti gore rinouya mikana icharamba ichifurika zvakanyanya.
Muimbi ane mukurumbira Alexio Kawara anoti zvimwe zvakakonzera kusabudirira kwevamwe mune zvemimhanzi gore rino inyaya yekubiwa kwezvigadzirwa zvevamwe pamwe nekushandiswa nevamwe zvisina mvumo kana kuti copyright infringement.
Kana vanhu vakababasa ratinge taita isusu vachirishandisa kuimba kumabasa vanoitawo ivo kana vari vaimbi asi vasiriwo vakanyora, uye kana kuti munhu achitora rwiyo rwako obva aruitisa anganziwo marinikisi kuitora ovo waigadzira zvakare uchitsikisa rwiyo rwemwe munhu rwakaitwa kare.
Mitambo yemadrama netheatre inonziwo yakaita zviri nani gore rino kana zvichienzaniswa negore rakapera ra2023. Mukuru wesangano reZimbabwe Theatre Academy Valoid Nyikadzino vaudza Studio 7 kuti zvirongwa zvavo zvizhinji gore rino zvakakwanisa kubudirira kuburikidza nerutsigiro kubva kuhurumende pamwe nemasangano ekunze, izvo zvakaita kuti vakwanise kubuda kunze kwenyika nezvirongwa zvakasiyana siyana.
Vazhinji vakaramba vakamira vachiedza kuita kuti zviite, vanodzidzisa, vanobuditsa mitambo yacho, vanodzimwe dzinoendawo kunze kwenyika, vanonyora mitambo. So munoona kuti mapoka makasiyana siyana muchirunga wangati remain resilient vachigadzira mitambo.
Vanongorora nezvemitambo vachidzidzisa zvemitambo nekutorwa kwenhau paMidlands Church University vaAbel Zobo vanorombedza zvikuru mitemo nehwaro hwakasiyana siyana hwakaita seNational Film Strategy, vakati zvinotarisirwa kuzosimudzira vakawanda makore anotevera.
Yakanaka zvikuru zvekuti dai yangokwanisa kutevedzerwa zvairi izvozvo, chokwadi film industry yemuZimbabwe inosimuka kubva pairi papa, zvikava industry inotyisa chaiyo muZimbabwe, tikavaone yatinoti is Hollywood.
Madzimai anoita zvemitambo anoti wakasangana nematambudziko akawanda anosanganisira kushaya zvikwanisiro zvebasa nemari, asi vanofara kuti madzimai anoita zvemitambo ave kusimudzirwa. Mutambi anotungamira sangano reZimbabwe Female Arts Practitioners Platform Mozvare Angeline Dimingo anoti anofara kuti madzimai ari kusimudzirwa kuve vatungamiri, asi vanongoramba vachikurudzira kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume.
Asi zvisinei, hatidzori tsvimbo, tiri kuramba tichirwira mikana yevanhukadzi kuti ienzaniswe neyevanhurume.
Mukuru weNational Arts Council of Zimbabwe vaNapoleon Nyani vanoti gore rinosangano ravo rakawanisa vatambi vakawanda mikana, uye vanotarisira kuunza zvirongwa zvakawanda gore rinouya nedonzvo rekuvandudza chikamu ichi.
Tine mitambo yatakaita gore rino yakafanana ne chibuku Road to Fame, Culture Month, Nama, chibuku Neshamwari Dance Festival neimwe mitambo yakawanda yatakaita yakabuda ikafamba nemazvo mukusimudzira maartist edu emunyika muno muZimbabwe. Tinotarisira kuti mugore rinouya tiwedzere mwando pabasa rekusimbisa maartist kuti ashande basa ravo vakazvimiririra semabhizimisi.
Vatambi vakawanda munyika vanobuda kunze kwenyika vachindotsvaka mafurumanyoro kunyika dzakaita seSouth Africa, Canada, United States nedzimwe, uku kwavanoti kune kugadzikana pamwe nemikana. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mapurisa oyambira vatyairi vedzimotokari nemabhazi kuti varemekedze mitemo yemumigwagwa. Sangano reZimbabwe Human Rights Association roparura gwaro rinoratidza mafambiro akaita zvinhu mumashandiro emasangano akazvimiririra mugore ra2024. Vagari vakawanda kumaruwa vanoti gore ra2024 ranga rakaoma zvikuru nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kutsambambozha yedu inoti studio7@voanews.com. ano kuoneka yene mufaro nekukushuvirai zororo rakanaka. Dini Evans Zeninga, ndiri mu Washington DC.